munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo, vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru, nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D muteshitoziva kuti panhingi pane munhu akabva Jona asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandaini kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera, nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugoneku aimbogona kumboenda kukwarandaini uko kuteachers.
Vatafadza maombera avo vanogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kudzoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandaini kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma.
Utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini. Ini kutaura kuno kwandiri kutoita tiori nehama yedu yakatobva kuSouth Africa ikatodzoka pati. Iko zvino ari kuwandana ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu ava vari kuwandwa vari kuwaniswa nedzimwe hama dzavo. I think zvichakonzeresa kuti isu tikwanise kubatira chigwere icho chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo. Saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko. Tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini. Vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumuna waona asina kudzoka asina kukwarandaini, munhu ngangodzoka tese aende kukwarandaini madhezi mashoma ende zvinopfuura.
Vachibudisa mashoko ekuti chirwere chavemo, mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa.
Saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda. Imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika, mukurudzirei aende andoatestiwe. Kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei, fonai pa-2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga ungo ari pa-next door, taurai aende kutestwa. Izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu, saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete. Ngatibatsiranei nekuidentify vanhu vakaita sei wavo.
Sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose. Vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura Muzvare Rumbidzai Magurupira vanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown.
Takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita seSouth Africa dziende kukwarantaini uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona. Zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikanwi kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba, ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano, nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba.
Vachitaurawo nevatori venhau nhasi Sachigaro weCommittee Task Force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaIsra Chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa. Vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo, vachiti hurumende yakagadzira zvakakwana kurwisa chirwere ichi. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti Rupanganwa iyo ine vanhu 21, Masvingo Teachers College iyo ine vanhu 214 nevapfumbamwe, uye Masvingo Polytechnic iyo ine vanhu 10. Ndakamira Studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.